dai vapa rinyatswa vakuratidzai pakanyorwa pasi kunzi pagadzikwa tikasaina isusu zvezviye. Hatisi kuzviziva kuti nyaya yagadzirisa, uyezve mamembers edu ari kunzi adzokera kubasa. Haana kumbodzokera kubasa ba. Takamirira kuti vagadzirise nyaya. Dai minista vambomira zvokufamba vachitaura zvisirizvo pasocial media nepamedia. Vambogadzirisa nyaya dziri kunetsa.
Asi pane misangano iri kuitwa here nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko iri, Dr. Ngwenya?
Sofa takaita musangano 1 musi wa 6 March, yanga iri Tuesday. Musangano iwowo hapana chakabuda, zvakangonzi usvike Monday and then try to solve nyaya dzacho. Saka takangomirira kuti vasvike Monday yachona tozosangana vhiki rino iri rati kupinda izvi. Asi sofa hapana chaitwa chiri concrete.
Saka hapana vana chiremba vati vadzokera kubasa?
Aiwa, wana chiremba anambodzokera kubasa ba. Munhu wese anga ari pastrike ari kuramba ari pastrike.
Ko misangano iri kunzi iri kuitwa ne Health Services Board, Dr. Ngwenya, iri kubva kupi?
Ndiyo yandikutaura kuti musangano 1 watakaita ne Health Services Board musi wa 6 March inonzi Health Services Board Negotiation Tripartite Negotiations. Ndiwo musangano wakanzi patakareiza nyaya dzedu kuti chiri kunetsa ndeichi neichi neichi. Tikanzi tichanotarisisa tokupai mhinduro. Asi mhinduro yachona haisati yauya and meeting yachona tiri kuona kuti pakazonzi pachapuwa mhinduro yevhiki rino iyi rati kupinda, which means havasati vanyatsoita serious and havasi kuona senge nyaya iri ejenti yei.
Saka hapana kupuwa zuva chairo chairo rekuti mungasangane musi wani?
Zvanga zvanzi togona kusangana Thursday.
Iriwo svondo rino iri?
Iriwo musi wa 15.
Tiri kunzwawo kuti vanenge vanga vachitiwo vawana mari inosvika 10 million kuti mukwanise kuwana mari dzezvikwereti dzemotikari. Vakuzivisai nezvenyaya iyi?
Mamembers edu atakataura nawo ari kuti nyaya ye 10 million iyi iri kutonesa nekuti hasi kukwana vanhu vese, uyezve iri kunzi loni. Vari kuda duty free impasse zvekuti vapuwe loni nehurumende yovagara vane maloni nemabhengi hazvingamboite ba.
Ko zvimwe zvamava muchitiwo nyaya yemishonga vari kuvimbisa here kuti vanozvigadzirisa isimo muzvipatara?
Yanga yanzi nyaya iyo ichagadziriswa but takatobvunza kuti tisangane nevanhu vacho vari kufanira kutenga mishonga yachona kuti vatipe dhei rekuti tiri kutenga mishonga yakati nezuva rakati. Tipuwe projection yekuti tizive kuti tiri kushanda nesoko yakaita seizvi uyezve tiri kuexpecta imwe rini. But so far hapana mishonga yatiyatina muzvipatara kubva titange kuita manegotiations iwayo.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana chiremba vanga vabatana nemimukura mwamabasa ndevapi ava uye zviri kufambawo sei papapa?
Pakunzi majunior doctors chete inyaya yekuti propaganda yemedia yandanchitaura iyi kuti dai vambomira kutaura zvinhu zvisirizvo pamedia. Pakatanga kutotanga kuti nyaya iyoyi iri kutonetsa, machiremba anga atobatana zvese nemasenior doctors asi vanga vachita vachijoina zvishoma nezvishoma machona. Zvatinokwanisa kutaura panguva ino ndeyekuti nyika yese pane machiremba akawandisa ari mumabasa zvekunzi 200 out of 800 zviya zviya. You can continue saying kuti ndezvekunyeba, hakuna zvakadaro. Maseritis iwawo haasi sekutora. Madoctors ari mumabasa akatowandisa macentral hospitals, madistrict hospitals, maprovincial hospitals.
Ko vamwe ka Dr. Ngwenya vanozoti mukaramba muchiramwa mabasa hazvizokanganisawo here varwere?
Tikutoti varwere vedu tikutovada kuti tivashandire zvakanaka naka. Dai hurumende yatanga yambotinzwisisa because ndo yoga language yanonzwisa iyoyo yekuti tamboramwa mabasa. Takabvira kare tivaudza kuti tine nyaya dzakati dzatikuda kuti tigadzirise asi vakaona chiramba chiinda kubasa vanombonyarara zvavo. Saka tikuti dai vatombotanga vatogadzirisa nyaya idzodzo nekukasika